aina anditumbo uri pane chishabura nekuti uku kusangana kuchipiri pekutanga vaitaura nezve one stop border post kubedzich kunongova nebongo zvozo vachitaura nezve mapermits masouth africans vachizvava havatombodi kuti maforeiners akuve mapermanent resident permits havatombozvidi saka hapana chinobuda nyaya yemari vari kutida mari asi South Africa yakatarisana neelection kune nyaya dzeuori dzana Bosasa nana Prasa hazvizo kusouth Africa hazvina kumira mushe vane nhamo dzavo zvekutoti kana ivo purezidendi iva vakada kungoita kuti vangoita semunhu anoda kupa mari maopposing parties vekusouth Africa vanotongova totochema chema ipublic relations kungosimudzira ukama nekudya
asika tinoona ivo vaRamaphosa vanonzi vati ivo South Africa ichaedza nepainokwanisa kubatsira Zimbabwe munoona seizvi
havazvikwanisi nekuti dambudziko rezimbabwe rakadzama tingati nechirungu istructural issue ndosari muchingoona kuti pavanenge vangosangana vanokutaura nezvemasanctions nokuti hapana chimwe chavangataura deno vachinangana nedambudziko rinounza masanctions saka dambudziko rezimbabwe harigadzirike hatina mari yedu vanhu vazhinji havana mabasa kuna masanctions avarikutaura saka iwe South Africa inozvigadzira sei nekuti kutambudzika kwedu ndokutobudirira kwavo nokuti isusu vanhu vezimbabwe tiri kutozadza mari kusouth africa nevanhu vanosenza kusouth africa saka kunetsika kwedu vanotofara saka handifunge kuti pane zvichafamba
tiri panyaya iyoyo yezvirango zvakatemerwa nyika semaonero enyu zvii zvinofanira kuitwa nezimbabwe kuti vabude apa panyaya yemasanctions tichitarisa kuti vana south africa nevana sadak nevamwewo tiri kuvanzwa vachitaura nyaya iyoyi yekuti zvirango izvi zvemasanctions zvibviswe asi zvii zvinofanira kuitwa nenyika
kana wakanyatsoverenga fidhera yacho nezvinotaurwa nevanhu vakawanda wanda maoposi nemunomo yekusouth africa nesu vana ngwenya zvinhu zvakanyatsonyorwa zvakanaka nadzo toti ukaita makola maviri mukati uku zvokutaurwa namasanctions uku zvokugadziriswa hazvinetsi mitemo yesarudzo yakatsamirana nezanupf uyezve vanhu vari kushushwa vamwe vachisungwa vamwe vachidzingirirwa kunyange mapepanhau epublic media vana zbc tongova neterevhizhoni imwe chete hazvitombotsvake kana mwana ari kuprimary school ngavagadzirisei izvozvo hazvitombonetsi.